Nguva yekupemberera. Nguva yekupemberera. Tereri ndoda kutanga nekuverenga bhuku raRevhitiko chitsauko 23. Mushure meunge ndaverenga chitsauko 23 ndichati taurei mashoko akati o ndozoverenga zvakare chitsauko 23 ndozopeta chirongwa. Bhaibheri rinoti zvino Jehovha wakataura naMozisi akati taura navana vaIsraeri uti kwavari mitambo yakatarwa naJehovha yamunofanira kuparidzira muchiti ndidzo ungano tsvene ndiyo mitambo yangu yakatarwa mabasa ngaabatwe mazuva matanhatu asi zuva rechinomwe isabata rokuzorora kwazvo iungano tsvene musabata basa ripi neripi isabata raJehovha mudzimba dzenyu dzose. Ndiyo mitambo yaJehovha yakatarwa. Ndidzo ungano tsvene dzamunofanira kuparidzira nenguva dzakatarwa. Nomwedzi wokutanga nezuva regumi namana romwedzi madekwana ipaseka raJehovha. Nezuva regumi namashanu romwedzi iwoyo ndiwo mutambo wezvingwa zvisina kuviriswa. Munofanira kudya chingwa chisina kuviriswa mazuva manomwe. Nomusi wokutanga munofanira kuita ungano tsvene musabata basa ravaranda asi munofanira kupa Jehovha chipiriso chinopiswa mazuva manomwe pazuva rechinomwe munofanira kuita ungano tsvene musabata basa ravaranda. Zvino Jehovha wakataura naMozisi akati taura navana vaIsraeri uti kwavari kana muchisvika munyika yandichakupai mukakohwa zviyo zvayo munofanira kuuya nechisote chezvitsva zvokukohwa kwenyu kumuprista iye unofanira kuzvizunguzira chisote icho pamberi paJehovha kuti chigamuchirwe kwamuri. Muprista unofanira kuchizunguzira nomusi unotevera sabata. Nomusi wamunozunguzira chisote nawo munofanira kuuya negwayana negondobwe risina kuremara rine gore rimwe chive chipiriso chinopisirwa Jehovha. Nechipiriso chacho choupfu uyu chinofanira kuva chezvegumi zviviri zveefa youpfu hwakatsetseka hwakakanyiwa namafuta chive chipiriso chinopisirwa Jehovha chinonhuhwira zvakanaka. Nechipiriso chacho chinodururwa chinofanira kuva chewaini chechina chehini. Musadya chingwa kana zviyo zvakakangiwa kana huraitsva kusvikira pamusi iwoyo kusvikira mauya nechipo chamwari wenyu. Ndiwo mutemo usingaperi kusvikira kumarudzi enyu ose padzimba dzenyu dzose. Zvino munofanira kuverenga kubva pamusi unotevera sabata kubva pamusi wamakauya nawo nechisote chinozunguzirwa masabata manomwe. Munofanira kuverenga mazuva makumi mashanu kusvikira pamusi unotevera sabata rechinomwe. Ipapo munofanira kupa Jehovha chipiriso chitsva choupfu. Munofanira kutora kudzimba dzenyu zvingwa zviviri zvinozunguzirwa zvezvegumi zviviri zveefa zvinofanira kuva zvoupfu hwakatsetseka zvibikwe nembiriso kuti zvive zvitsva kuna Jehovha. Pamwe chete nezvingwa munofanira kuuya namakwayana manomwe asina kuremara egore rimwe nenzombe imwe duku namakondobwe maviri. Izvozvo zvinofanira kuva chibayiro chinopisirwa Jehovha pamwe chete nechipiriso chazvo choupfu nezvipiriso zvinodururwa chive chipiriso chinopiswa chinonhuhwira zvakanaka kuna Jehovha. Uye munofanira kubayira nhongo imwe chive chipiriso chezvivi namakwayana maviri mikono yegore rimwe chive chibayiro chezvipiriso zvokuyananisa. Muprista unofanira kuzvizunguzira pamwe chete nezvingwa zvitsva chive chipiriso chinozunguzirwa pamberi paJehovha pamwe chete namakwayana maviri iwayo zvinofanira kuva zvitsvene kuna Jehovha zviri zvomuprista. Munofanira kuparidza nomusi iwoyo kuti muve neungano itsva. Hamufaniri kubata mabasa avaranda. Uve mutemo usingaperi padzimba dzenyu dzose kusvikira kumarudzi enyu ose. Kana muchikohwa gohwa reminda yenyu rega kukowa kwazvo micheto yomunda wako, uye usavunganidza zvawira pasi pakukohwa kwako. Unofanira kuzvisiyira varombo navaeni. Ndini Jehovha Mwari wenyu. Zvino Jehovha wakataura naMozisi akati, taura navana vaIsraeri kuti pamwedzi wechinomwe, zuva rokutanga romwedzi, rinofanira kuva kwamuri zuva rokuzorora kwazvo, rinoyevudzwa nokuridzwa kwehwamanda, ive ungano tsvene. Musabata naro mabasa ose avaranda. Munofanira kuvigira Jehovha chipiriso chinoitwa nomoto. Jehovha wakataura naMozisi akati, zuva regumi romwedzi uyu wechinomwe izuva rokuyananisira. Munofanira kuita naro ungano tsvene. Munofanira kuchema pamweya yenyu nokuvigira Jehovha chipiriso chinoitwa nomoto. Nomusi uyo musabata basa ripi neripi, nokuti izuva rokuyananisira kuti muyananisirwe pamberi paJehovha Mwari wenyu. Nokuti ani naani usingachemi pamweya wake, nomusi iwoyo uchabviswa pakati porudzi rwake. Nomunhu upi noupi unobata basa ripi neripi, nomusi iwoyo munhu uyo ndichamuparadza pakati porudzi rwake. Musaita basa ripi neripi, mutemo usingaperi kusvikira kumarudzi enyu ose padzimba dzenyu dzose. Rinofanira kuva kwamuri sabata rokuzorora kwazvo. Munofanira kuchema pamweya yenyu. Munofanira kuchengeta sabata renyu nezuva repfumbamwe romwedzi madekwana, kubva pamadekwana kusvikira pamadekwanazve. Jehovha wakataura naMozisi akati, taura navana vaIsraeri kuti nezuva regumi namashanu romwedzi uyu wechinomwe, Jehovha unofanira kuitirwa mutambo wamatumba. Mazuva manomwe nomusi wokutanga kunofanira kuva neungano tsvene. Musaita basa ripi neripi ravaranda. Munofanira kuvigira Jehovha chipiriso chinoitwa nomoto. Mazuva manomwe nomusi worusere munofanira kuva neungano tsvene, muvigire Jehovha chipiriso chinoitwa nomoto. Izuva romutambo mukuru. Musabata basa ripi neripi ravaranda. Ndiyo mitambo yakatarwa yaJehovha yamunofanira kuparidzira muchiti ungano tsvene, kuti muvigire Jehovha chipiriso chinoitwa nomoto, chipiriso chinopiswa, nechipiriso choupfu, nechibayiro nezvipiriso zvinodururwa, chimwe nechimwe nezuva racho. Izvi ngazviitwe kunze kwamasabata aJehovha, nokunze kwezvipo zvenyu, nokunze kwemhiko dzenyu dzose, nokunze kwenhendo dzenyu dzose dzokuda kwenyu dzamunopa Jehovha. Zvino pazuva regumi namashanu romwedzi wechinomwe, kana makohwa gohwa reminda, munofanira kuita mutambo waJehovha mazuva manomwe. Zuva rokutanga rinofanira kuva rokuzorora kwazvo, nezuva rorusere rinofanira kuva rokuzorora kwazvo. Pazuva rokutanga munofanira kutora michero yemiti yakanaka, namashizha emichindwe, namatave emiti mikobvu, nemikona chando yomurukova. Munofanira kufara pamberi paJehovha Mwari wenyu mazuva manomwe. Munofanira kuitira Jehovha mutambo mazuva manomwe, gore rimwe nerimwe, uve mutemo usingaperi kusvikira kumarudzi enyu ose. Munofanira kuita nomwedzi wechinomwe. Munofanira kugara mumatumba mazuva manomwe. Vose vakaberekerwa munyika pakati pavaIsraeri vanofanira kugara mumatumba, kuti marudzi enyu azive kuti ndakagarisa vana vaIsraeri mumatumba nguva yandakavabudisa munyika yeIjipita. Ndini Jehovha Mwari wenyu. Ipapo Mozisi wakarondedzera kuvana vaIsraeri mitambo yakatarwa yaJehovha. Muteereri tiri mubhuku raRevhitiko. Usakanganwa kuti mubhuku raRevhitiko ndakataura ini kuti pamusoro pezvimwe zvinangwa zvandinazvo zvandinenge ndichida kuzadzikisa apo patinenge tichidzidza Bhaibheri kubva kuna Genesi kusvika kuna zvakazarurwa. Ndine zvimwe zvinangwa zvitatu zvakanyanyisa kunangana nebhuku raRevhitiko. Chinangwa chekutanga ndechekuti icho tiri mubhuku raRevhitiko, ndinoda kuti iwe neni tigamuchire tizive kuti bhuku iri ibhuku rinoverengeka, ibhuku rakabva kuna Mwari, ibhuku rine shoko raMwari, ibhuku rinodiwa naMwari kuti tiriverenge, sekungoda kwavanoda kuti tiverenge Genesis, sekuda kwavanoita kuti tiverenge Exodo kana Numeri kana Deuteronomio kana Joshua kana Mapisarema kana Profita Hosea kana VaTesaronika vekutanga nevechipiri kana tsamba yaApostori Pauro kuvaRoma kana tsamba yaApostori Pauro kuvaKorinde yekutanga nechipiri yacho, kungodiwa kwazvinoitwa naMwari kuti tiverenge nzvimbo dzese idzi tichiropafadzwa nadzo tichisimudzirwa nadzo. Ndokuda kunongoita Mwari kuti tiverengewo bhuku raRevhitiko, nokuti tafura yaMwari haina kukwana kana usati waisirwawo pamberi pako bhuku raRevhitiko. Ini ndinotora Bhaibheri sezvinongoita tafura. Unoziva patafura zviya izvi munogona kuisirwa zvekudya, woona kuti apo pane tumupunga, apo pane tumatapiri, apo pane tumakaroni, apo pane nyama yembudzi, apo pane nyama yehwai, apo pane yemombe, irapo yakaita zvekukangwa nemafuta, irapo yakaita zvekugochererwa, irapo inenge yakaita zvekungo dirwa mvura ichibva yaviriswa mumvura, nezvimwe zvinhu zvakangodaro zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiiswa pamberi pako kuti umbonyautsamukanwa uzadze dumbu. Ndozvandinongotorawo Bhaibheri sezvarakaita. Bhaibheri rakangofanana netafura iyi yatinoisirwa naMwari, zvichinzi naMwari kuti unyatsoguta uine utano hwakakwana. Unofanira kudyawo Genesis, unofanira kudyawo Exodo, unofanirawo kudya Revhitiko, unofanirawo kudyawo Numeri, unofanira kudya Deuteronomio, zvichienda kusvika wasvika kuna muprofita Maraki kutestamende yekare, wopfuurira muevhangeri yakanyorwa naMateo, wofamba nayo uchienda muevhangeri yakanyorwa naMako, evhangeri yakanyorwa naRuka, evhangeri yakanyorwa naJohani, mabasa avapostori, tsamba yaapostori Pauro kuvaRoma, uchienda wakadaro tsamba yaapostori Pauro yekutanga kuvaKorinde, yechipiri yacho uchienda wakadaro tsamba yaapostori Pauro kuvaGaratia, tsamba yaapostori Pauro kuvaEfeso, uchienda kusvika wasvika kuna zvakazarurwa. Ndotafura yaMwari yawaisirwa iyo kuti udye uve neutano hwepamweya hwakanaka hwakakwana. Sezvazvinongoitawo panyama kuti kana uchingodya kudya kusingavaki miviri, kana kuti kudya uchisiyirira zvimwe zvinodikanwa mumuviri wemunhu, utano hwako hauiti zvakanaka. Unozongogara uchichema-chema uchiti ndiri kurwara, ndiri kurwara. Ko, kurwara kwabva kupiko? Dzimwe nguva kwabva pakuti pakudya kwako haufariri kudya muriwo, unongoda zvenyama chete. Une chirwere kana kuti randinoti dhimoni reshumba rekungoda kudya nyama chete. Haudi kudya zvinhu zvinoita kuti muviri wako uite zvakanaka, zvakafanana nemichero. Ndine imwe shamwari yangu inogara ichitaura kuti haina kana muchero mumwe chete wainofarira. Inongofarira kudya zvinhu zvakaita senyama nezvinhu zvakaita semachipisi chipisi nezvimwe zvakadaro daro. Saka munhu akadaro unozoona kuti utano hwake haumire zvakanaka, hauite zvakanaka, nekuda kwekuti ane zvimwe zvinhu zviri kushayikwa zvinoumba muviri. Ane zvimwe zvinhu zviri kushayikwa zvinokonzera kuti utano hwemunhu iyeye humire zvakanaka. Kunotove nemamwe madzimai anotozoita dambudziko chairo rokubata pamuviri nokuda kwekuti havadyi zvimwe zvinhu zvinova paya anonzi pachirungu mavitamins, anoita kuti vakwanise kuva seivhu rakaorera rinogona kuita basa rekuzokudza mbeu zvakanaka. Saka ndiri kuti inini ndo zvakangoitawo Bhaibheri, ndo zvakaita shoko raMwari. Saka ukaona uchiverenga Bhaibheri uchisiya bhuku raRevhitiko, uri kusiya zvimwe zvinhu zviri mushoko raMwari, uri kusiya zvimwe zvinhu zviri muBhaibheri. Saka hausi kuwana kudya kwakakwana. Uchazoona kuti semudzimai uya wandataura anogona kuzoita dambudziko rekuita mbereko, pamwe ndo saka iwe usingakwanisi kubereka zvibereko zvepamweya nekuda kwekuti kudya kwako kuri kushayikirwa nevhitaminzi repamweya rinonzi Revhitiko. Ndiri kuita nharo zvakare ini ndichiti bhuku raRevhitiko rinodzidzika bhuku iri. Unogona kuridzidza paunenge uchigara pasi uri wega, makaungana makawanda muri muchechi, munogona kudzidza bhuku raRevhitiko. Kunyeba kuya kwatinoita tichiti bhuku iri rinofinha, ndiri kuti ini bhuku iri unogona kuridzidza nekuti rine zvakawanda zvinotofadza, zvimwe zvacho zvinotosekesa zvaunowana mubhuku irori, nekuda kwekuti ibhuku ratikaisirwa namwari kuti tidzidze. Chechitatu chinangwa changu ndechekuti ndoda kuti ugamuchire iwe ubvume kuti bhuku iri rinogona kudzidzisika, nokuti ndiri kuridzidzisa pano pachirongwa, ndiri kuriparidza, iwe unogona kuridzidzisawo, unogona kuriparidzawo. Muteereri, sekutaura kwandiri kuita, kune vamwe vatendi vanofunga kuti zvimwe shaya dzavo dzakaomarara zvekuti hadzigone kutamba-tamba. Shaya dzavo hadzizivi kugeda-geda kunobva pakunyemwerera kana kuseka. Vanogara vakafundumwara mazuva ese. Paunovaona unofunga kuti zvimwe kune kwafiwa. Ndakambonzwa rungano rwo mumwe mwana aifamba namai vake. Saka mai vake akanga avabvunza kuti konhai amai munhu asingafari ane chiso chakareba anonzi munhu rudzii. Mai vaya vakati munhu uyo anonzi mbongoro kana kuti dhongi. Saka rimwe zuva vari kufamba nekamwana kaya, ndobvaona mbongoro chaiyo 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 yakanga ichifura zvayo iri parutivi pomugwagwa. Zvikanzi, mai, mai, onai muhedheni uyo. Nekuda kwekuti mai ava vanga vadzidzisa mwana wavo kuti kana uri mutendi unofanira kugara uchifara. Zvino ndiri kuti ini kune vanhu vasingatendi izvozvi. Zino ravo unoriona panguva dzekuimba nekutaura, kwete muchikwee. Vanoridza zvavo chikwee asi nenguva dziri kure. Vanotoona vanhu vanozvifarira senzenza. Mudikani, kana uri umwe mutendi ane upenyu hwakasungika kudai, chitsauko charevhitiko chataverenga uye chatiri kudzidza nhasi chichakuratidza kuti mumba mamwari nepakati pevanhu vamwari pane nguva yekufara. Ndakazonzwa vechidiki vachiti nguva yejoy. Iro shoko ramwari, mudikani, kubva mutestamende yekare kupinda mutestamende itsva, rakazara nendima dzinokurudzira vatendi kuti upenyu hwavo huzadzwe nemufaro. Handiti ndiPauro anotaura pane imwe nzvimbo achiti, farai muna She, ndinopamidzazve ndichiti itai sei? Farai. Kana iwe mutendi ukatadza kuva nenguva yekufara, iwo Mwari vativimbisa mafaro muumambo hwavo, ndianiko angazofa aita mafaro ari muchokwadi? Hama yangu, kufara hakuna kuipa, asi zvimwe kuya kunonzi kufarisisa ndiko kwakaipa. Kufarisisa semaonero angu kuita zvinhu kana chinhu chisingadiwi naMwari. Kumbotambanudza nyama dzako uchitamba rwiyo kana iwo ungwiri-ngwiri hwakati kuya hunonzi makasetsi kana maDVD kana chii, kumbotambanudza nyama dzako uchitamba zvinhu zvakadai, hapana chakaipa. Chakaipa zvimwe angave mashoko anenge ari murwiyo rwauri kutamba nemutambiro usina hunhu. Pane vamwe vanhu vanotamba zvakadzikama zvokuti ukaona pavanotamba unoyevedzwa nematambiro avo. Maitiro akadai haana kuipa, asi pane amwe matambiro anoitwa nevanhu vemunyika. Unotoona vamwe vatendi vachida kutevedzera matambiro acho akasvinuka. Unoona murume mukuru kana mukadzi mukuru achitambisa muchiuno sezvinonzi hamuna mapfupa, muchipidigurwa-pidigurwa semakagadzirwa nemupira. Zvinenge zvichiitwa ipapo zvinenge zviri zvinhu zvinonyadzisira chete. Kutamba kwakadai hakusi kufara, asi ndiko kwandiri kuti ini kufarisisa. Mudikani, shoko raMwari harirambidzi kufara, asi rinorambidza kuita zvinhu zvisina umwari mukati. Mwari vanoda kutipa mafaro akazara, mafaro asina chivi. Naizvozvo ndosaka uchiti ukazarura nekunzvera shoko ravo, unosangana navo vachitaura mazuva aifanirwa kuva nemhembero pakati pevanhu vavo. Muchitsauko chatiri kudzidza nhasi tinoona isu kuti nguva yezororo yaive iri nguva yekufara pakati pevanhu vavo. Raingova zuva rimwe chete ravaive vakatarira vanhu vavo kuti varitsaurire kuchema. Mudikani, iwe neni, nguva zhinji hatisi vanhu vanowanikwa vachinyunyuta chete here? Hatisi vanhu vanowanikwa tiri mukuchema nguva zhinji here nekufara nguva duku? Shoko raMwari rakazadzwa nenguva zhinji yezororo rekufara nenguva diki yokuchema. ndosaka ini ndisingabvumirani nevanhu vanoda kupedza nguva yakanyanyisa kureba vachitsanya nekuzvinyima zvekudya. Ini ndinofungidzira kuti chikristu chinofanira kuwanda mabiko nekufara kudarika nguva dzekuchema nekuzvinyima zvokudya. Mwari vanoda kuunza mufaro mukati meupenyu hwako. Panguva ino ndoda kuverenga zvakare chitsauko 23 mubhuku raRevhitiko. Ndoda kuti unzwisise pandinenge ndichiverenga, uone zvairayirwa vanhu vamwari kuti vange vachiita panguva dzavainge vasangana, uye uone kuda kwamwari pamusoro penyaya iyi yokufara. Bhaibheri rinoti, zvino Jehovha wakataura naMozisi akati, taura navana vaIsraeri kuti kwavari, mitambo yakatarwa naJehovha yamunofanira kuparidzira muchiti ndidzo ungano tsvene ndiyo mitambo yangu yakatarwa. Mabasa ngaabatwe mazuva matanhatu, asi zuva rechinomwe isabata rokuzorora kwazvo. Iungano tsvene, musabata basa ripi neripi. Isabata raJehovha mudzimba dzenyu dzose. Ndiyo mitambo yaJehovha yakatarwa, ndidzo ungano tsvene dzamunofanira kuparidzira nenguva dzakatarwa, nomwedzi wokutanga nezuva regumi namana romwedzi, madekwana ipaseka raJehovha, nezuva regumi namashanu romwedzi iwoyo ndiwo mutambo wezvingwa zvisina kuviriswa. Munofanira kudya chingwa chisina kuviriswa mazuva manomwe. Nomusi wokutanga munofanira kuita ungano tsvene, musabata basa ravaranda, asi munofanira kupa Jehovha chipiriso chinopiswa mazuva manomwe. Pazuva rechinomwe munofanira kuita ungano tsvene, musabata basa ravaranda. Zvino Jehovha wakataura naMozisi akati, taura navana vaIsraeri kuti kwavari, kana muchisvika munyika yandichakupai mukakohwa zviyo zvayo, munofanira kuuya nechisote chezvitsva zvokukohwa kwenyu kumuprista. Iye unofanira kuzunguzira chisote icho pamberi paJehovha kuti chigamuchirwe kwamuri. Muprista unofanira kuchizunguzira nomusi unotevera sabata. Nomusi wamunozunguzira chisote nawo, munofanira kuuya negwayana negondobwe risina kuremara rine gore rimwe, chive chipiriso chinopisirwa Jehovha. Nechipiriso chacho choupfu chinofanira kuva chezvegumi zviviri zveefa youpfu hwakatsetseka hwakakanyiwa namafuta, chive chipiriso chinopisirwa Jehovha chinonhuhwira zvakanaka. Nechipiriso chacho chinodururwa chinofanira kuva chewaini chechina chehini. Musadya chingwa kana zviyo zvakakangiwa kana uraitsva kusvikira pamusi iwoyo, kusvikira mauya nechipo chamwari wenyu. Ndiwo mutemo usingaperi kusvikira kumarudzi enyu ose, padzimba dzenyu dzose. Zvino munofanira kuverenga kubva pamusi unotevera sabata, kubva pamusi wamakauya nawo nechisote chinozunguzirwa masabata manomwe. Munofanira kuverenga mazuva makumi mashanu kusvikira pamusi unotevera sabata rechinomwe. Ipapo munofanira kupa Jehovha chipiriso chitsva choupfu. Munofanira kutora kudzimba dzenyu zvingwa zviviri zvinozunguzirwa zvezvegumi zviviri zveefa, zvinofanira kuva zvoupfu hwakatsetseka, zvibikwe nembiriso kuti zvive zvitsva kuna Jehovha. Pamwe chete nezvingwa munofanira kuuya namakwayana manomwe asina kuremara egore rimwe, nenzombe imwe duku namakondobwe maviri. Izvozvo zvinofanira kuva chibayiro chinopisirwa Jehovha, pamwe chete nechipiriso chazvo choupfu nezvipiriso zvinodururwa, chive chipiriso chinopiswa chinonhuhwira zvakanaka kuna Jehovha. Uye munofanira kubayira nhongo imwe, chive chipiriso chezvivi, namakwayana maviri, mikono yegore rimwe, chive chibayiro chezvipiriso zvokuyananisa. Muprista unofanira kuzvizunguzira pamwe chete nezvingwa zvitsva, chive chipiriso chinozunguzirwa pamberi paJehovha, pamwe chete namakwayana maviri iwayo, zvinofanira kuva zvitsvene kuna Jehovha zviri zvomuprista. Munofanira kuparidza nomusiwo wekuti muve neungano itsva. Hamufaniri kubata mabasa avaranda, uve mutemo usingaperi padzimba dzenyu dzose kusvikira kumarudzi enyu ose. Kana muchikohwa gohwa reminda yenyu, rega kukohwa kwazvo micheto yomunda wako, uye usaunganidza zvawira pasi pakukohwa kwako. Unofanira kuzvisiyira varombo navaeni. Ndini Jehovha Mwari wenyu. Zvino Jehovha wakataura naMozisi akati, taura navana vaIsraeri kuti pamwedzi wechinomwe, zuva rokutanga romwedzi rinofanira kuva kwamuri zuva rokuzorora kwazvo, rinoyeudzwa nokuridzwa kwehwamanda ive ungano tsvene. Musabata naro mabasa ose avaranda. Munofanira kuvigira Jehovha chipiriso chinoitwa nomoto. Jehovha wakataura naMozisi akati, zuva regumi romwedzi uyu wechinomwe izuva rokuyananisira. Munofanira kuita naro ungano tsvene. Munofanira kuchema pamweya yenyu nokuvigira Jehovha chipiriso chinoitwa nomoto. Nomusi uyo Musabata basa ripi neripi nokuti izuva rokuyananisirwa kuti muyananisirwe pamberi paJehovha Mwari wenyu nokuti ani nani usingachemi pamweya wake nomusi iwoyo uchabviswa pakati porudzi rwake. Nomunhu upi noupi unobata basa ripi neripi nomusi iwoyo munhu uyo ndichamuparadza pakati porudzi rwake. Musaita basa ripi neripi mutemo usingaperi kusvikira kumarudzi enyu ose padzimba dzenyu dzose. Rinofanira kuva kwamuri sabata rokuzorora kwazvo. Munofanira kuchema pamweya yenyu. Munofanira kuchengeta sabata renyu nezuva repfumbamwe romwedzi madekwana, kubva pamadekwana kusvikira pamadekwana. Jehovha wakataura naMozisi akati, taura navana vaIsraeri kuti nezuva regumi namashanu romwedzi uyu wechinomwe Jehovha unofanira kuitirwa mutambo wamatumba mazuva manomwe. Nomusi wokutanga kunofanira kuva neungano tsvene. Musaite basa ripi neripi ravaranda. Munofanira kuvigira Jehovha chipiriso chinoitwa nomoto mazuva manomwe. Nomusi worusere munofanira kuva neungano tsvene muvigire Jehovha chipiriso chinoitwa nomoto, izuva romutambo mukuru. Musabata basa ripi neripi ravaranda. Ndiyo mitambo yakatarwa yaJehovha yamunofanira kuparidzira muchiti iungano tsvene kuti muvigire Jehovha chipiriso chinoitwa nemoto, chipiriso chinopiswa nechipiriso choupfu nechibayiro nezvipiriso zvinodururwa chimwe nechimwe nezuva racho. Izvi ngazviitwe kunze kwamasabata aJehovha nokunze kwezvipo zvenyu nokunze kwemhiko dzenyu dzose nokunze kwenhendo dzenyu dzose nokuda kwenyu dzamunopa Jehovha. Zvinopa zuva regumi namashanu romwedzi wechinomwe kana makohwa gohwa reminda, munofanira kuita mutambo waJehovha mazuva manomwe. Zuva rokutanga rinofanira kuva rokuzorora kwazvo nezuva rorusere rinofanira kuva rokuzorora kwazvo. Pazuva rokutanga munofanira kutora michero yemiti yakanaka namashizha yemichindwe namatavi emiti, mikobvu nemikonachando yemurukova. Munofanira kufara pamberi paJehovha Mwari wenyu mazuva manomwe. Munofanira kuitira Jehovha mutambo mazuva manomwe gore rimwe nerimwe. Uve mutemo usingaperi kusvikira kumarudzi enyu ose. Munofanira kuuita nomwedzi wechinomwe. Munofanira kugara mumatumba mazuva manomwe. Vose vakaberekerwa munyika pakati pavaIsraeri vanofanira kugara mumatumba kuti marudzi enyu azive kuti ndakagarisa vana vaIsraeri mumatumba nguva yandakavabudisa munyika yeIjipita. Ndini Jehovha Mwari wenyu. Ipapo Mozisi wakarondedzera kuvana vaIsraeri mitambo yakatarwa naJehovha. Hanzi naMwari kuvanhu vavo, wamanda ngadzidenurwe, vanhu vavo vazorore havo, vasabata mabasa ose avaranda. Vasati vataura izvi tinovaona vachiudza vanhu vavo kuti vatarire varombo nevabva kure vari pakati pavo. VaIsraeri vakanga vasingabvumirwi kuti vakohwe kumicheto kweminda nokuti varombo nevaeni ndipo pavaizoraramirawo. Mwari vane shungu nehanya nevanhu vose. Kunyange uri murombo, ziva kuti Mwari vane hanya newe. Newewo mupfumi, Mwari vanokuda kana ukatevedzera kuda kwavo. Mudikani, unoda mafaro akazara mukati meupenyu hwako here? Jesu ndiye anozadzisa zvido zvedu nekutiunzira mafaro nemufaro wakazara, wakanaka, wakakwana, usina kana chimwe chinhu chaunozoti ko izvi zvakaitikirei. Mwari vakukomborere.